takaongorora tikaona kuti tikaramba takanyarara vanhu vehurumende yedu vari kutadza kunzwisisa kuti vashandi vari kusungurudzwa, vari kudzingwa mabasa maticha, vari kuchajwa nemhosva dzisina nematuro, vari kususpendwa pamabasa, vakadzi vari kubviswa pane varume wavarume vachibviswa pane vakadzi vavo vachimwararidzwa nenyika. Bumbiro remutemo dzva rakauya riri kudzvanyirira vashandi zvakanyanya. Zvikoro zviri kungoshandiswa kuti mapati aende unoita marali pazvikoro. Kureva izvo kuti tikaramba takanyarara sesangano revashandi tinenge tatadza. Mari yemukoro haisi kukwira. Kureva kuti tatoona kuti danho rekutonhoudza yelo, nekuti kune conference inoitwa muna June wega wega yatinodavira kuti tikakurumidza mashoko edu akasvika kuya yelo zvichaita kuti Zimbabwe igobvunzwa kuti kopa nyaya idzi neidzi neidzi muri kuzvifambisa sei.
Imi makaedzawo here kunge muchigara pasi nehurumende nezvichemo zvenyu musati makwira kuILO?
Hurumende yacho yatiri kutaura nezvayo iyi haisi hurumende yevanhuba, ihurumende yechitsotsi. Vanhu vari kufaita for their own political survival pachirungu. Zvichemo zvevashandi hazvisi kuteererwa. Ndozvaita kuti aiwa, pamwe tikaudza ishe ari kure, pavanozoenda ikoko vanonoudzwa kuti aiwa dai magara pasi nevanhu vekunyika dzenyu, nekuti iye zvino izvi nyaya dzevashandi hadzisi kutaurwa nezvadzo.
Aka hakasike kutanga kuti sangano revashandi remuZimbabwe ringe richiendesa nyaya kuILO, pane zvaizobuda here kana makaa makwidza nyaya dzenyu kusangano iri?
Pane zvaizobuda, nekuti makore atanyanyorohwa isu nevamwewo zvakaita kuti pagozouya nhume dzakauya kuzoferefeka. Pakatoya komisheni yakauya ichizotora zvikareva izvo kuti hurumende yedu yakatoforswa kuti iteerere zvakanga zvichitaurwa neILO. Zvinova ndo zvatiri kuda kuti zviitike zvakare, nepamusana pekuti tiri kuona kuti kodzero dzevashandi dziri kungotyorwa, hurumende haisi kuteerera. Iye zvino kune madisciplinary committee anoitwa neusiku neusiku ekutyisidzira maticha. Tikaramba takanyararira, tinoramba tichisekerera benzi richitiza nenyama. Ngativaudzei varume ava kuti zvavari kuita hazvisirizvo.